Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 28 chikunguru July 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti mutemo wokudzivirira kupararira kweCOVID-19 welevel 4 lockdown uchamboramba uripo. Mushonga unodzivirira madzimai kuti asabatwa neHIV wobvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Komiti yeParamende yeAmerica iri kuongorora zvakaitika musi waJanuary 6 inonzwa kubva kumapurisa anochengetedza muzinda uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana maviri ane makumi masere 3,280 zvichitevera kufa kwevanhu zana nevanomwe 107 nezuro. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevanomwe 1,767 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mashanu ane makumi maviri nezviviri zviine zana nemakumi mashanu 1,522,150. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nezvina nemazana matanhatu ane makumi masere nevashanu 694,685. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nechimwe zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 101,711. Vapora munyika vachiita zviuru makumi manomwe ane mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 70,496. Dare remakurukota rakasunga nezuro kuti mutemo wokudzivirira kupararira kweCOVID-19 welevel 4 lockdown urambe uripo sezve huwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wemakurukota. Dare iri rinonzi rakapasisawo zvakare chikumbiro cheboka rezvekushanyirwa kwenyika chekuti migano yenyika yeVictoria Falls neKazungula inge ichivhurirwa vashanyi vakabayiwa nhomba dzose dzekudzivirira COVID-19. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University, Dr. Matthew Nyashanu vanoti idanho rakanaka rekuti nyika irambe iri pa-level 4 lockdown. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sekuti irambe iri pa-level 4 izvinenge zvakanaka, asi ngavachitarisawo dzimwe nzvimbo dzekuti ndedzipi dzinokwanisa kunge dzichisunungurwa. Nekuti tikatarisa maindustries, kana vanhu vakange vabayiwa ngazvisunungurwe. Vanhu ngavabayiwe vakaitwa fully vaccinated, zvinhu zvobva zvasunungurwa. Asi kuti zvinge zviri pa-level 4 nekushayika kuri kuita vanhu nekubata kuita nezvirwere, ndinofunga kuti ngapamboitoramba pachiitwa izvozvo zvekuti vanhu vaonekwe mafambiro avari kuita.
Kune vamwe Dr. Nyashanu varikutiwo vanhu vanenge vabaiwa varikungozoramba vari muusungwa ivo vabaiwa nhomba. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Kune avo vanenge vakabaiwawo ngakangwe kuchisunungurwa, handizivi kuti malevhu avo akamirawo sei, asi ngapusanganidzire kusunungura vanhu. Asi mukunyerenutsa zvinhu uku, ngakunyerenutswe vaine zvinhu zvinenge zvichiratidza kuti kana vanhu vakange vasiya izvi, vanokwanisa kunge vasingazotapurirani zvirwere. Zvakanaka chose kunyerenutsa zvinhu, especially tichionawo kutambura kuri kuita vanhu nekudonha kuri kuita ikonomi nevanhu vari vulnerable. Zvakanaka kunge zvichinyerenutswa, asi ngazvinge zvichinyerenutswa zvichitevera mitemo inoita kuti vanhu vasange vachizotapurirana zvirwere. Iye zvino vanhu varombo tinoziva kuti kune vamwe vairarama nekutengesa mavegetables. Mukaramba makasunga muchiti level 4 inotaura kuti mavegetables atengeswe. Zvinogona kukanganisa dzimwe mhuri dzinowana mari kubva mukutengesa zvinhu. Saka ngapasunungurwe pachinzi kana wakabayiwa mainjection ese, ende unotengesa. Iwo kana wakabaiwa mainjection ese, fambawo uchinotengawo. Izvozvo zvinogona kuita kuti zvinge zvichikurudzira vanhuwo zvakare kuti nganditsvagei ndinobayiwa mainjections.
Takanzwawo iro dare remakurukota richitaura nenyaya yekuvhura miganhu yekazungula nekuVictoria Falls kuitira nyaya dzetourism, chikumbiro chakaitwa nevetourism industry. Zvii zvamungataura pamusoro pedanho iri?
Chete zvakanaka kubvavhura ipapo, asi ngavabvavhurewo zvakare vachiona kuti vanhu vepublic health, veministry of health vari kutarisa here kuti vanhu vari kuuya ava havasi kuuya kuzotapurirana zvirwere mumaborder post imomo nemunzvimbo dzinoshanyirwa nevanhu. Asi ngavafungewo futi nezvevanhu vane maindustries muHarare, muBulawayo, muGwanda, maMutare, muGweru kuti vanhu ava tingavhurawo sei. Ngakutariswa zvetourism chete, ngakutariswe iri wholesome, nekuti nyaya iyi iri kuafekta munhu wese. Naizvozvo ngazvinge zvichitariswa nemazvo.
Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University, Dr. Matthew Nyashanu vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe yabvumidza mwedzi uno kushandiswa kwemushonga unodzivirira madzimai kutapurirwa HIV unonzi Dapivirine Ring, inova mhete inopfekwa kusikarudzi rwemadzimai. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza zviri pamutemo kushandiswa kweDapivirine Ring mwedzi uno zvichitevera kubudirira kweongororo yakatanga kuitwa muna mbudzi gore rapera. Bepanhau repadande mutande reHealth Times ndiro rakatanga kubudisa nyaya yekuti Zimbabwe yabvumidzwa kushandiswa kweDapivirine. Nyanzvi yakatungamirira tsvagurudzo iyi Dr. Nyaradzo Mugo Odza Studio 7 kuti Dapivirine Ring ichashandiswa nevanhukadzi vasati vatapurirwa HIV senzira yekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Dr. Mugodi vati vanonzwa kufara chose kuti Zimbabwe ndiyo yakakurumidza kupa mvumo yokushandisa mushonga uyu, asi vati mushonga uyu hausati wava kuwanikwa muzvitoro zvemishonga sezvo paine zvakawanda zvinofanirwa kutanga zvaitwa.
Zimbabwe ndiyo yekutanga kuita register Dapivirine Vaginal Ring kuti ishandiswe nemadzimai muno muZimbabwe. Saka ndinonzwa manyukunyuku, ndinodada nenyika yedu kuti ndisitakava vekutanga. Tichitendawo zveMCAZ ndo yakaita yakananganidza zvakanyanya zvine hudzamu vachida kuona kuti ringi iyi ingashandiswa here muno muZimbabwe. Saka ndipo patiri kugadzirwa kwemushonga kunotora makore akawanda, zvinogona kupfuura ma10 years. Saka izvozvo handisi kuti mangwana mudzimai akatoenda anowana ringi kukliniki yake kana kuti anowana ringi iyi mufamasi, kwete, hazvati zvasvika ipapo.
Dr. Mugodi vati ishuviro yavo yekuti mukadzi wega wega awane chigadzirwa chekuronga mhuri yaanoda oga, zvokuti ndizvowo zvakaita kuti vatsvage mushonga weDapivirine Ring uyo wavachazvisarudzira kuti vazvidzivirire tapurirwa HIV.
Chaitika ndesho kuti Minister of Health vanozoona ivo kuti ringi ii ingashika sei kune madzimai ega ega anofanwa kunga achiwana. Nguva nenguva tinoshuvira kuti mudzimai wega wega aone chigadzirwa chinomushandira iye kuti adzivirire HIV.
Dr. Mugodi vati vakadzi zvikamu makumi matanhatu kubva muzana ndivo vanotapurirwa HIV munyika nokudaro vakaona zvakanaka kuti mukadzi akwanise kuzvidzivirira pasina kupiwa mvumo nemudikanwi wake.
Katarisa HIV tinona kuti madzimai ndo anonyanya kuwana denda reHIV. Tingati pavanhu 100 vega vega vari kurarama neHIV, 60 vavo vanenge vari madzimai. Sei zvichidaro, pane mareasons akawanda anoita kuti HIV inyanye kubata madzimai. Zvichitangira pakuumbwa kwatakaitwa semadzimai, sikarudzi yedu tichitarisa nevarume yemadzimai inonyanya kuga shira HIV.
Sangano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe imwe yenyika dziri kuchamhembe kweAfrica ine huwandu hwevanhu vari kurarama nedenda reHIV AIDS vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana. Ongororo yeda Pivirin Ring yakaitwa muZimbabwe, Malawi, Uganda neSouth Africa nedzimwe nyika pasi pechirongwa chinonzi Aspire Study chakaitwa muSouth Africa zvokuti shambo iyi yakaonekwa kuti hairwadzi semufeki wayo kana kukonzera hurwere kuvanhu kadzi vanenge vachiishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Zimlife.com inoti chirongwa chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chekubaya nomba vanhu vanoita miriyoni imwe chete mukati memasvondo maviri elockdown chakatadza kubudirira nezvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana. Chronicle rinoti vanotakura vanhu vave kubhadharisa vanhu mari yakapetwa kaviri vachiona kunetseka kuri kuita vanhu vari kupunza mutemo wekufamba pakati pemaguta izvo zviri kurambidzwa nehurumende. Mukurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19, hurumende yakamborambidza vanhu kufamba pakati pemaguta. Nepenyuro yeZBC inoti makurukota ehurumende ari kunyora bhiri rine mutemo inobata vana vadiki. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro kuti zero remwana anogona kupomerwa mhosva rakwidzwa kubva pamakore masere kusvika pamakore gumi nemaviri, uye mwana wese anenge apomerwa mhosva achapihwa rubatsiro rwagweta. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvauma munyika, zvinhu zviri kudhura. Ndopari kunoti vamugabe vaito vanani, nekuti vamugabe vaiva nemaprice control. Zvino vamunangarwa hapana kana price control yavanoisa. Vazitadza nyika vanyika vaikundikana kundikana kutonga nyika. Zvinozonishamisa vapinde pachigaro vatungamire nyika, nekuti vanokoshesa zvido zvavanhu, vanokoshesa zviga zvavanhu, kwete zvana vamunangarwa zvokuti munhu ukataura chokwadi unosungwa, ukataura chokwadi unorohwa, ukataura chokwadi unovharirwa. Hazvida kunaka izvozvo. Ndopatinoti president inozonishamisa pachigaro 2023. Aiwa, kuvhotera president inozonishamisa. Tichavhota newandu wedu wose kuti munge muchida pachigaro, nekuti varume ava vakundikana chaizvo, vakundikana kukundikana kukundikana kuya. Kubva zvakapinda vamunangarwa hapana kana chinhu wani chavakaita. Kana zvinova zvinhu zvinotirwadza tichingotambura, uku zvinhu zvichingokwira zvichingodhura. Aiwa, hatisi kufara naizvozvo, hatisi kufara. Zviri kutirwadza zvisingaiti, zviri kutirwadza.
Studio 7 pa Studio 7 komatanonoka wante nevamwe vana mukoma Blessing Zulu vana sisi Mavelas. Aiwa, toda kutenda nebasa rinobata. Aiwa, ndiri kumira nachifu uyo chipi chwese muzarabani uko. Ndiri kuti vana vezimbabwe vose simukai timire nachifu wachiwese panyaya yekutorerwa zvicherwa zvedu muno munyika nemakoronyera. ngande ito setino ramba tino zizivoti vane vare watuma kutima chaina na pinde asia chela chela makomba tino ziva vare kupa wakuru wano tunganyika pane vare kubata mabasa kata se wawo wano zivati wakwe gulondo asia nyika ino yaba poto isina chinu ande ito mila na chifi kunyika edu isa paraziwa ayo wanda tenda angu donzi jitube ndiri muno mubindura.
Eva wande. Mese janga na upinda shakanaka. Ndirikuti makadi enyu ipapo. Kuno kutrinani. Ndirikuti taitotora zvangu neshamwari yangu tigere. Tiri petinenge tizve tichitamba zve tiri ipapo. Andibvunza chiti chichirikunetsa kunyika kwake iwe. Ndambvunza nechiti zvakatiwo mini zvikuru. Sandidzosera chiti pamberi apo zvichashatira veisu muno munyika. Ndirikuona kuti nyika yedu ichazoshatawo South Africa zvikuru. Ndo mataura angachiita shamwari yangu. Angainipingisa achiti aiwa ichazoshatawo nyika inoi, ndinozviona. Asi ndamutaura ndichiti unonyepa iwe, aramba zvikuru. Asi tangozosiyirana ipapo nekuti rwendo rwacho rwanga ruri mberi tichiramba chitaura zvikuru. Ndada kuti ndimutepe zvaanga achitaura bati aramba achipikisa achiti zvichashata chete kufanana nenyika yenyu. Waitako maita enyu zvikuru vana kumahonde muendezwa rakanaka zvikuru. Tangi
makadiko westudio 7 makadiko westripo zvedu kana makadii tiri kuno kuchirundo kubhodha kuzambia. Ndine mashoko anga ari kutaurwa neavo wanga vachitaura panyaya yekereka. Ndanchida kuvadaira panyaya yen'anga yavanga vachiti nei n'anga ichishorwa kana kuti newe makereke vachituka n'anga. Iyo n'anga ichinzi inobatsirawo vanenge vachipenga vaya. So ipapo ndandavadaira kuti n'anga hatina patinoikudza sezvo iriyo inopengesa vanhu ivavo. Vanhu ivavo pakuzotsvagira rubatsiro kun'anga vanhu vanenge vatadza kunamata, sezvo vachiziva kuti chinoita kuti tipenge chinenge chapengesa munhu n'anga. Ndosaka vachizomhanyira kurubatsiro rwekuenda kun'anga. Asi hapana munhu angapengeswe nechechi nechikereke.
Makadiko pastudio 7 apo. Hai, ndinofara. Chirongwa chehurumende chekuti inyore mazita evanhu vari mudiaspora vari kunze kwenyika va handichioni chechibudirira, because anonga atobirira pasarudzo apo, because vanongachiziva kuti vanhu ivavo vari kunze, saka vanochizoshandisa mazita avo ivovavo kupasarudzo. Saka zvaari kuronga tatozoona tatomberi kwavo. Hazviiti vanhu ngatisanyorese pamazita iwavo, ngatisiyane nazvo. Denja ipi? Pane denja here yaakambotora isechari kana mazimofobic akamboitwa? Pane zvaakamboita here nevanhu? Vakuchida mazita evanhu because zvaka kune pamaelections. Hazviite izvozvo. Vanhu ngatisanyorese mazita iwavo, ngatisiyane nazvo. Ngatisangane pamaelections.
Makadini pastudio 7 apa. Aiwa, ndinoda kukutendai. Ini ndinoitwawo simba rashekusha. Zvirikuitwa paZimbabwe zvinorwadza. Munzura anofunga kuti kutora zita repati kudini zvese zvaari kuita anofunga kuti ndokutonga. Kutonga kunobva mukusarudzwa nevanhu. Dena ngari muwane pfungwa dzakakwana shanu dzinadzoka agara pasi otevera vakuru vake vana vachamisa oona kuti zvinhu zvinoenda nepi, kwete kupepereka kubhadharwa kwese kwariitwa nezanupii. Ngaazive kuti kutonga kunobva muwane. Ndatendawo
mangwanani pastudio 7 apa. Makadii henyu vashamariri vese? Vanhu vana veZimbabwe vaziye kuti mu2023 ngavaziye pekuvhotera. Tatambura isusu tiri muno muSouth Africa muno, hakusi kuda kwedu asi kuda kwegavhenmendi yedu yakaora. Kuda kwegavhenmendi yedu inonyengedzera vanhu kana yavenda kumaelections saizvezvi inge yakuti vanhu ndokupai mastendi, ndokupai mastendi, ndokupai mastendi. Vapa mastendi vavhoterwa vazhiwa vabiridzira voti tahwina, vodzoka zvova kuti mastendi atakakupai haasi pamutemo wamakapiwa, haasi pamutemo. Saka vofa kuti mubve bhozi vanenge vahwina maelection yavo vanenge vabira. Saka vana veZimbabwe ngatichangamukei. Kana makanzi kuhurari yezano endai, kanzi kuhurari yaamvc yavechi endai. Imi mifanira kuziva pekuvhotera 2023 maelection ari kuya. Bhozi makasara aenda kuhurari yezano mhei makuteveregwa nemasoja nemaovhedhoreni vanenge vakuseenzesewa kuti rove vanhu. Saivi kuti musarohwa, ngatiite kuti vanhu kana akanzi kurwari yezanupf endai makawanda. Asi mofanira kuziva kuti pa2023 ndipo pamunosangana kumabhaoroji box.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe Rugby Union inoti iri kuzvipira kubika dombo kusvika raibva kuitira kuti chikwata chenyika chemasebles chibudirire kuenda kuWorld Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vanoti vari kuronga mitambo nezvikwata zvepamusoro-soro pasi rese senzira yekusimudzira masebles. Mumitambo yeAfrica Cup iyo inoshandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo ne dzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei kuti zvitipo mukana wokuti tiimprove ranking yedu tisati tatamba neIvory Coast.
Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast quarter final eAfrica Cup. Mutambo uyo vajani vanoti unoda gadziriro yakasimba kuti chikwata chavo chikunde.
Ivory Coast yakasimba kupfuura mamwe matimu atatamba kuma group games. I'm sure kuti vakomana vedu vekutechnical, ma coaches nema manager vachatraga kuti tiwane kuti tingawane mamwe magema atingatamba tisati tasangana neIvory Coast kuti tiwane chinguva chiri nani yekuti tivadye.
Ivory Coast yakasimba zvikuru uyezve yakabudirira kuenda kuWorld Cup ya1995 ichichiva Zimbabwe iyo yaive yamirira Africa makundano a1987 na1991. Mukosvika makota finali, Ivory Coast yakarova Namibia iyo iri pamusoro-soro muhurongwa hwezvikwata zverugby muAfrica. Captain weMasebles Hilton Mudariki anoti vanofanira kusunga dzisimbe kuti vadarike panzou dzekuIvory Coast idzi.
Tinoziva kuti chikwata cheIvory Coast chinokwanisa kutamba. Chakakunda Namibia mumaAfrica Cup muno. Saka tinofanira kutopinda mugame iro ritakashinga tichiziva kuti chikwata ichi chinokwanisa kutamba.
Mumakundano mamwe chetewo, Namibia iri kusangana neBurkina Faso, Kenya ichitamba neUganda, Senegal ine Algeria. Afrika Rugby haisati yazivisa kuti mitambo iyi ichatambwa rini sezvo iri kuongorora mamiriro ekunze yakatarisana nechirwere cheCOVID-19. Tunisia yakabuda mumakwikwi aya yaramba kushanya kuZimbabwe nemhaka yeCOVID-19. Morocco neNigeria dzikadzingwa nemhosva dzakasiyana-siyana. Zimbabwe yave nemakore makumi matatu ichikundikana kuenda kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Komiti yakasarudzwa nemutauriri wepalamende yeAmerica Amai Nancy Pelosi kuti iongorere zvakaitika pamuzinda weparamende kana kuti Capitol Hill musi waJanuary 6 yakanzwa humpowo kubva kumapurisa akange akachengetedza muzinda uyu zuva rakasvika mumho yevanhu ikapunza misuo, mawindo, matafura pamwe chete nekurova mapurisa ichitsvaga vamiriri vavaiti vari kubatsira mukubasarudzo kubva kune vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Vanhu vashanu vakafa mumhirizhonga iyi. Mapurisa akataura kurohwa kwaakaitwa nemhomho iyi. Pemaawa matatu mapurisa akarondedzera zvakaitika zvose, vamwe vachichema vachiti havasati vapora kubva mukurohwa kwavakaitwa. VaTrump vanoramba vachitaura zvemanyepo uye vachitsigira vanhu vakaita izvi uku mapurisa achiti pari zvino asunga vanhu vanoita mazana mashanu vanopomerwa mhosva yezvakaitika paCapitol Hill musi uyu. Vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo yepamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pabudiswa zvinhu zvinorwadza uye paratidzwa mhosva dzakaparwa, havaoni sekuti zvichabatsira zvikuru sezvo vanhu muAmerica vapesaniswa zvakanyanya.
Mapurisa ataura worondedzo ravo kuti chii chakaitika musi waJanuary 6 pakauya chimhomho kuCapitol. Kutaura kwavaita kunenge kwagwadza vakawanda, vamwe vada kuchema vachihwa kuti chaunga changa chauya chakavashungurudza, vamwe vakakwara, kwakafiwa vanhu 7. Saka ndo zvinenge zvabuda patestimoni yavo nhasi.
Zvataurwa izvi sokuona kwenyu zvichabatsira sei mukukurudzira vanhu kuti zvakaitika musi waJanuary 6 zvakange zvisiri zvinhu zvakanaka?
Zvakaitika musi waJanuary 6 ndofunga ruzhinji rwagara ruchiona kuti kufa kwevanhu kwanga kusina kunaka, chero ivo vanokurudzira vabatwa vaTrump handifungi kuti vari kufara nazvo. Asi dambudziko nderekuti pane kakusaonana pakati pemabato maviri ari kwekuita muno muAmerica. Saka kuti tinyatsosvika pakuwirirana kuti vataure vawirirane kuti zvakaitika zvava zvakaipa, handioni zvichipa zvakaitika nekuti patori nekunetsana kwepolitics nematongerwo enyika zviri pasi pezviri kuitika zvemahiringa.
Tinoona kuti papane nhengo dzeRepublican Party mbiri mukomiti iyi. Sokuona kwenyu nini, sokunzwa kwamaita nhengo idzi, munoona sekuti dzakwanisa kusvika kuvamwe vavo here veRepublican Party nezvavataura nezvaitika mukomiti iyi?
Havana, vamwe vabata vashomanana, asi kuruzhinji rwemaRepublican especially ava vanokurudzira vaTrump vaviri avatori vatengesi. Takatoona vamwe vati vanga maicheni vakatobviswa chigaro chavo kumakomiti kucongress yemaRepublican. Saka chimiro chavo chakatodonha kubato ravo.
Zvivari kutanga vekomiti iyi kuti inzwe ungowo, ratipa chidzidzo chakadini, chii chatadzidza pazvataurwa mukomiti iyi?
Handifungi pane zvitsva kwandiri, pamwe kune vamwe, asi kwandiri hapana zvitsva zvichabuda apa, nekuti munoyocha takaona mavhidhiyo akawanda kubva kumuna vatapi venhau. Kune makesi mazhinji over 450 yevanhu vakasungwa vari kumatare. Saka zvakaitika musi waJanuary 6 tava nepicture yekuti chii chakaitika. Politically kuti process yacho pane kwaichaenda here, pane chichabuda kubatsira nyika kuti zvisapamhike, ipapo ndo pane dambudziko, nekuti hapana kakuwirirana pakati pemabato maviri anokwikwidza pamatongerwo enyika ekuti chii chofanira kubuda, uyezve zvabuda zvacho todini nazvo neinformation yacho kuti chisimbise masystemu vanhu vasakwanise kupama zvakadai.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo dzepamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu zana nevanomwe 107 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro muZimbabwe. Hurumende inoti mutemo wokudzivirira kupararira kwecovid-19 welevel 4 lockdown ucharamba uripo. Mushonga unodzivirira madzimai kubatwa neHIV wobvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Komiti yeparamende yeAmerica iri kuongorora zvakaitika musi waJanuary 6 inonzwa kubva kumapurisa anochengetedza muzinda uyu. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri Washington DC ichiti moswera zvakanaka.